Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wechishanu 6 mbudzi 2020 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Akakunda musarudzo wemutungamiri weAmerica haasati aziviswa sezvo kuverengwa kwemavhoti kuchiri kuenderera mberi. South Africa yodzika mitemo inokwezva vekunze vane unyanzvi hwepamusoro. Vanozviitira mabasa emaoko vanoti kushayikwa kwemvura mumaguta akawanda kwave kuvakanganisa kuita basa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kuverengwa kwemavhoti esarudzo dzemutungamiri weAmerica kuri kuenderera mberi. Tichienda pamepo, vaJoe Biden veDemocratic Party vange vari mberi zvekuti vanongoda mavhoti kana kuti electoral votes edunhu rimwe chete kana maviri kuti vakunde. Nepfenyuro yeFox News pamwe chete nekambani yekutapiwa kwenhau yeAssociated Press vanoti vaBiden vane maelectoral votes anoita mazana maviri nemakumi matanhatu nemana 264, vaTrump vachinzi vane mavhoti mazana maviri ane gumi nemana 214. Kuti munhu anzi akunda anofanirwa kuve nemavhoti mazana maviri ane makumi manomwe 270 kana kupfuura. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti pakupera kwezuva ranhasi chishanu panenge pava kuzivikanwa akakunda musarudzo iyi.
Parizvino vanenge vaBiden vari kumberi kwavaTrump, asi kuverengwa kuchiri kuenderera mberi kumastates akaita seGeorgia, Pennsylvania, North Carolina neNevada. Saka zvinoita kuti vaBiden vaive pamberi ndezvokuti vanongoda state imwe chete pamastate andataura iwawo kuti vakwanise kuwina. Zvekare nokutarisa kwatiri kuita mavhoti ari kuverengwa, tiri kuona kuti nyange zvazvo vaTrump vari kumusoro kwemasteti iwayo, asi kuti vaBiden vari kutevera zvakanyanyisa chaizvo. Saka mavonero endiona kuti nyange zvichiverengwa zvazvo ike zvine izvi, kwakarerekera kuti kungahwinwa ndokwevaBiden. Isu kunyaya dzezvemari tinotarisa kwakawanda wanda, tinoona kuti kumastoko kwatakambotaura kuya kuri kuramba kuchibudira zvikuruva, kuti vari kuona kuti mitemo yavaBiden ichauya ndeipi vari kuzohwina. Tikaonawo maitiro anoita vaTrump vanenge vari kuvhunduka vachipota vachiti kuvere ngakuchimira, nokuti ini ndiri mberi ike zvino zvinhu zvinova zvisingamboiti.
Chii chiri kuita kuti mavhoti anonoke kuverengwa?
Hazvisi hazvisinyanyisi kunonoka sekunonoka kwasaita ike zvino, asi nokuziva kwedu tose kuti nguva yeCovid, nguva yecoronavhairasi, vazhinji vari muAmerica kusanganisira kana nesu takaita mavhoti edu okutumidzira nepost office. Saka mavhoti okutumidzira nepost office aya mamwe masteti kana kuti hatingati maprovhinzi anozotanga kuverenga mavhoti aya okutumidzirwa musi wamaelection wanga uri musi wechipiri. Zvinoziva zvinoita kuti vakurirwe kuti vakwanise kumaverenga musi umwe chete iwoyo kana musi wechipiri kana musi wechitatu. Tinoona kuti masteti akaita sana Pennsylvania pamutemo wavo vanotozvipa kusvika musi wechishanu vachiverenga ramangwana. Tikatarisa Nevada inotozvipa mazuva 7 ose ichiverenga. Saka nokuda kwokuti vanhu vazhinji vakasha kuenda kunovhota vakapuwa mavhoti avo kumba mapepa avo okuvhota kumba vakamatumira, ndizvo zvazvoita kuti tisvike patiri pano kuti mastati mamwe haasati akwanisa kuverenga nokuti taurira kuti wahwina ndiani.
Tiri kuona kuti vaTrump vaenda kumatare edzimhosva mumatunhu akati kuti chii chavari kutsvaka, uye munoona sekuti vangabudirira here?
Chavari kutsvaka vaTrump ndechokuti mavhoti ari kuverengwa ikezvino okutumidzira akazosvika musi wesarudzi wechipiri wapfuura ngaachiregwa kuverenga ngaachiregwa kuverengwa iwavo nokuti vari kuona kuti vakatungamira pamavhoti kumastate asati apedza kuverenga asi pamutemo weamerica mutemo unoti vhoti yoga yoga inofanira kuverengwa saka vatirambo zvavo mavonero avo ndokuti ndofunga munhu uri kungoningirwa ona manana gweta vari kutsvaka basa vanoti a mukatao mukasungisa apa munohwina hapana chinokona kuti vhoti yaitwa nomunhu muamerica izokwanisa kuverengwa nokuti purezidendi vaenda kukoti kana kuti purezidendi vataura zvakati ndinoona sokuti vatrump vakatongotaura kubva pakutanga kuti a izvizvi zvamavhoti anotumidzirwa nezvokubirana kuvabiden kutonga kana vari vevahwina mutemo unongova pachena muamerica mutemo unotevedzerwa sezvauri chero munhu asingadi chero achida
tichaziva rini munhu unenge akunda pasarudzo iri
mavonero angu ndiona sokuti zvinogona kuitika angava nhasi manheru uno kuamerica kana kuti kupera kwezuva ramangwana nokuti state yepennsylvania inopawo kusvika mangwana kuti inge yapedza kuverengwa asi tiri kuhwava chitiwo vangangopedza kuverenga nhasi kana vabiden vari vangohwina pennsylvania iyoyo vanenge vatohwina kumwe zvekwakatariswa inevhada asi kunevhada uko vanenge vatiwo hatina mazuva 7 zvekare tisangozivisava zvichiti na10 dzamangwanani kuti tasvika pati saka uko kungangononoka ikoko asi kusvika pachishanu manheru apa ramangwana iroriri tinofanira kunge taakuziva kuti wahwina ndiani kana zvatongononoka hazvo nokuti vatrump kana vakahwina georgia vakahwina pennsylvania vakahwina zvenorth carolina tinenge taakumira kusvika nevhada inopedza kuverenga kumazuva 7 yazopedza asi ndoona sokuti hatingasviki pamuvhuro unouya kana pasonda apa tisati taziva kuti wahwina ndiani
avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare nestudio 7.
Makateerera kustudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6175 ne7255 kilohertz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 13860 ne15460 pashortwave kana muchida kunzwa chirongwa chelive talk tibatsei pamasaisai anoti 13860 15460 909am kana 4930 kilohertz.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi mana nevasere 248 asi nezuro vanhu gumi nevanomwe 17 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe pavanhu ava gumi nevatanhatu 16 vakatapurirwa chirwere ichi muzimbabwe umwe chete achinzi akadzoka kubva kubotswana muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121 bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matanhatu nemumwe 61 vafa nechirwere ichi kwozouyawo manicaland ine vanhu makumi maviri nevatatu 23 vakafa nechirwere ichi vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana mana ane makumi mana nevana 8444 vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevashanu 7975 Sangano rinomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa, reAfrican Diaspora Forum, rinoti rinotambira nemufaro danho rehurumende yeSouth Africa rekupa mukana vekunze vane unyanzvi hwakakosha kana kuti special skills kuti vawedzerwe nguva yekushanda munyika iyi. South Africa kuburikidza negurukota rezvemukati menyika Dr. Aaron Motsoaledi yakazivisa vekunze vane unyanzvi hwepamusoro zvikuru vaya vari pamavhiza emakambani ekunyika kwavo anovabvumidza kuzoshandira muSouth Africa kuti vakwanise kumutsidzira mavhiza avo kwemamwe makore maviri. Gurukota iri rakati urongwa uhu hunobatsira mukusimudzira upfumi hwenyika uyevo zvinokwezva vekunze vanoda kuzotanga mabhizinisi munyika. Sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Svanda vanoti kunyange hazvo danho iri rakanaka rinokonzera kuti dzimwe nyika dzirasikirwe nevanhu vane unyanzvi vachiti nyika idzi kusanganisira Zimbabwe dzinofanira kugadzirisa matambudziko adzo kuitira kuti dzichengetedze nyanzvi dzadzo. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Idanho ratinotambira nekufara chaizvo rekuti tinoziva kuti pane vanhu vari kuzobvumirwa kuti vaextende mapemits avo especially vane unyanzvi hwakati kuti. Asi tinoziva zvakare kuti kusvika pamapemits ese ari kupiwa muSouth Africa evashandi, tinoziva kuti mapemits atiri kupiwa vashandi chaizvo ndiwo mapemits ari kupiwa ivava vanhu vane unyanzvi hunonzi critical skills. Zvokuti hazvitishamisi kuti tinzwa kuti vachawedzera nemakore maviri, nekuti vagara vane macritical skills kana vangowedzerwa vanongowedzerwa wedzera vopiwa nemapermanent residence.
Asi haisiwo danho ringapembedzwa here Dr. Svanda kana iye hurumende ichitozivisa kuti iri kuita izvozvo?
Isusu tinochifarira tinoti uyezve idanho rakanaka chaizvo. Tinonzwisisa zvakare kuti nyika dzakawanda dzinozviita kuti vanhu vane unyanzvi vapiwe mapemiti ekuti vagare vachishanda. Asi danho irori tinoziva kuti harishandiri nyika dzakafanana neZimbabwe zvakanaka, nekuti rinokonzera zvatinodaidza nechirungu kuti e-brain drain, inova nyaya yekuti vaya vasina unyanzvi vanongori vanhuwo vanotizawo matambudziko anotizwa neivava vakadzidza vane unyanzvi, vanozosara vachina zvinovabatsira uyezve ngonzi ngavagare munyika dzavo. Munyika dzavo imomo zviri zvokuti havagoni kuita zvinhu zvingaita kuti nyika dzavo dzibudirire. Saka ndezvimwe zvinhu zvatakatosimudza pamakore adarika, uye zvatiringoendera mberi tichisimudza kuti tinoziva kuti chinhu chakanaka kuti nyika inemwe neimwe itarise kuti chii chingaita kuti ienderere mberi uye ibudirire. Asi muAfrica muno chiri kutinetsa zvikuru inyaya iyoyo kuti nyika dzemuAfrica dzisi kubatsirana kuti dzipedze zvinhu zvinoita kuti vanhu vatize vakadzidza munyika idzodzi, nekuti vanhu ivava vakadzidziswa vazhinji vacho nemari dzimwe dzehurumende dzine masubsidi, asi havachagoni kuti vachipa kunyika dzavo idzodzo dzakavadzidzisa. Zvinokonzera kuti urombo nekutambura kuenderera mberi munyika dzavanobva.
Tichitarisawo ivo vane unyanzvi hwakakosha ava, vakawandawo here vekuZimbabwe vangadai vari muSouth Africa?
VekuZimbabwe vakawandisa chaizvo. Vanhu vanofanana nematicha ezvedzidzo zvemetsi nesayensi, vanoita zveengineering, maboiler making, maspecialist. Ndosaka tichiona kuti munzvimbo dzakawanda panoda unyanzvi kunana Eskom kwakazara vanhu veZimbabwe, ukatarisa kumamaini kwakazara vanhu veZimbabwe, ukatarisa mayunivhesiti, ukatarisa kunana Vets tinana Professor Vusumuzi Svanda, wotarisa kunana Pretoria, University of Pretoria tinana Professor Tawana Kupe. Saka ukada kutarisa nzvimbo dzese pane vanhu vanoshanda vakabata pamusorosoro vanhu vanobva kuZimbabwe.
Zvinhu zvamungataurirawo vari kuteerera izvonezvo vangadai vari vehurumende yeZimbabwe pamusoro pedanho ratorwa muSouth Africa?
Chatingakurudzira kuhurumende yeZimbabwe ndechokuti Zimbabwe inofanirwa kuti igadzirise zvinhu zvinoita kuti vanhu vane unyanzvi vatize munyika, sezvatiri kungoona zvichiitika kumanesi nekumadokta kuti vanhu havabhadharwi zvakakwana. Tinoda kuona hurumende yekuZimbabwe tikuchidzire kuti ngavaregedze kubhadharana mihoro yakakura muhurumende kumaminista nekumaMP, asi nyanzvi dzakaita sana dhokota, maticha, maboiler maker vasingapiwe mari. Tinoda kukuchidzira kuti mari dzese ngadzidzikiswe munyika yese dzisvike pakuinzana. Kana zvichinzi vanhu vese ngavahore muhoro we-$1,000 inopiwa munhu wese, yopiwa munhu wese wakainza, nekuti tiri pachinhano chekuvaka nyika. Iko zvino nyika yakaputsika haipo, saka hurumende inofanirwa kuti imuke kuitira kuti igone kuti idai dzevanhu vayo vabuda munyika vauye kuzovaka.
Awa vange vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum, Dr. Vuchimuzi Sibanda, vari parunare muSouth Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Mukuru wesangano Vendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti kushaikwa kwemvura mumaguta akawanda kwave kuvakanganisa kuita basa revanozviitira mabasa emaoko vavanomirira. Vanoti dambudziko iri rikasagadziriswa nechimbi chimbi kurwiswa chirwere cheCOVID-19 kuchanetsa zvekare. Mashoko aya ari kuuya pabuda mashoko ekuti mumusha unogara veruzhinji weGlenview mune vanhu vana vakabatwa nechirwere chetyphoid. Vamwe vagari vokuHopley vanonzi vave kuchera mvura mumakuva. Asi gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakati vange vasina kusumwa kuti dambudziko remvura rasvika pakadai. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaWadzai.
Nyaya yemvura yanetsa mukoma Zulu. Mvura yanetsa kutaura kwandikutoita nemi izvezvi kudire kwandinogara kuHarare hakutori namvura. Idambudziko hombe nekuti mukatarisa mamiriro akaita zvinhu nenyaya yeCovid kuti vanhu vakwanise kushanda zvine utsanana panenge pachida mvura.
Mungatsanangura here ipapo kuti munenge muchida kuishandisa pamabasa akaita sei pamunenge muchitengesa zvinhu mugwagwa?
Kuti vanhu vakwanise kunge vachigeza maoko, vachigeza mafruits, vachigeza zvitengeswa zvese, panofanira kunge pane mvura.
Izvi zvinogona kukonzera matambudziko akaita sei chaizvo vaWadzai?
Mamiriro akaita zvinhu ano expose kana kuti anopa mukana wokuti mamarkets ange ariwo anozobreeda kana kubudisa chirwere cheCovid. Saka tiri kuchema kumakanzura kuhurumende kuti mvura ngainge iripo.
Asi hurumende pane zvimwe here kana iwo makanzura zvaangaite mune dzimwe nguva tonzwa kuti kana kuti kunogaiwa mvura semuenzaniso kuHarare uko kuMorton Jaffrey kwambovharwa nekuti mishina iri kugadzirwa? Kubulawayo tinozova kuti munguva inoi panenge pane dambudziko guru rekuti madhamu mazhinji anotorwa mvura anenge apwa. Pangagadziriswa sei ipapo?
Kana mvura yatoenda ngavabatsiridze vachiunza mabhauza aya onge aripo pamamakedzi kuitira kuti vanhu vashande pakachena, vanhu vashande vachiita zvakashambidzika. So yeah, zviri kukanganisa basa remainformal traders, zviri kukanganisa even raramo yevanhu vemuHarare. Ndinoziva kuti haisi Harare chete, even kuBulawayo tiri kuwana kuchema nenhau imwe chete iyoyo.
Sesangano muri kukurudzirawo kuti hurumende iite sei chaizvo kuti iipedze dambudziko rapinda mumusha iri?
Satinongokurudzira kuti hurumende yedu ngaite mapriorities ayo zvakanaka. Iko zvino tiri kuziva kuti kwava nenhau yekuti bhajeti irichapurizendwa, ndo nhau dzinoda kuti dzipuwe mari yakawanda iyoyo dzemasocial services kuti vanhu vakwanise kurarama mune zvakanaka. Hurumende inobatsira vanhu vayo kuti vararame zvakanaka, inobatsirawo futi kuti upfumi hwenyika ukure nokuti vanhu vanenge vachishanda vasina zvinenge zvivanetsa. Saka kukurudzira nyaya yemvura ngaigadzirwe, mamakets ngaawane mvura, vanhu ngavawane mvura mudzimba dzavo.
Mukuru wesangano Revenders Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Regai ndikutaura kuti ndimufundisi mwoyo, ndotaura nezvesarudzo dziri kuAmerica. Sezvo ndiri kuona pandingotevera nokuonawo, ndinoona vanhu vakawanda weudhino yose vari vanhu vanofarira vaBidens vachifunga kuti ndo vangawina. Asi kuti kuona kwandiri kuita zvangu samufundisi angu, ndinoona vaTrump vachihwina sarudzo idzi, vachihwina second term yavo zviri pachena. Ndione vachikundikana nenyaya yekuti pane zvimwe zvandiri kutarisa chero zvavo vanhu vane kuti vaDonald Trump varuze. Asi ndinongosvira kuti vaTrump dai vakahwina temu yavo yechipiri, vapeise temu yasezvanoita vamwe vatungamiri, nayo yakafanana nendo inaringa dangoti dai zvikaitika.
ndombo tsauro ngenyaya yekusimba kwepane zviri kuitika kunyika yedu yesimba kumbisisa kuti vamunanga kuvatarisisawo zviri kuitikawo kune dzimwe nyika mabatirwo anoitwa sarudzo nemaitirwo anoitwa sarudzo kwete zvinoitwa kuzimba kuti panoitwa sarudzo vanonge vachirohwa vanhu vachisungwa vanhu vachiitwa sei vanhu vachimanikidzwa kuvhotera pavanonge vasikafariri ngatitarise kune zvinoitika kune dzimwe nyika tidzidzo zvakawanda zvinova zvichiitika kune dzimwe nyika bandiri kuvimba kuti vajoe Biden anotika vakunda musarudzo dziri kuitika kuamerica sokuona kwandiri kuenda kunoita handiri kuona ngasenge sarudzo dziri kufamba chakanaka vanokwanisa kuwina ngavawine ndichikumbirazve kuna purezidendi vedu Nelson Chamisa kuti tinokumbira kuti vatitaurirewo kuti kuenda musangano kuti musangano uri kuenda kupi hatichazivi kuti musangano wedu wakufamba sei tatamurima saka tinokumbira kuti vatitaurirewo mafambiro angaita musangano kuti aishi chishuwo neizwi rapurezidendi vedu Nelson Chamisa taane chishuwo ngavataurewo tinzwo zvakamira sei vatitaurire kuti takamira papi hatichazivi tamira papi ini ndiri Peter ndiri kuno kusouth africa kupretoria
vamukasi vanokomana tanonoka handine vamwe vose kustudio indodangotaurira masabhuka nemadzishe ari kudzinga varaidzi vezvikoro mudzimba dzezvikoro vachitivo ngavasastraika vari kureva kuti chiiko vanhu ava ngavasapfurirwa nezanupf haina zvavanovaipa zvainovapa izvo kuda kutonga hakuna zvakunobatsira regedzai vanhu vapuwe mari vadzidzise vana venyu vakasununguka chinokutinangidzai nechekuti vanhu ava vadzidzise vana vasina chavanowana musadaro masabhuku nemadzishe ndimi vanhu muri kusapota munangagwa kuti aurai nyika imimi musadaro hatichakutumirii kana shuga mukadaro
masera sei vashamarari vestudio 7 tinokutendai nenhau dzamunotipa zitanoitwa wababa tawa ndiri pano pajobek aiwa ngetani dziya ngadzichishanda pana mairushwai apo ngetani dziya dzataiona dzichiiswa vana Jacobo Ngarefume mumakumbo pavaipinda mukoti dai dzashandawo ipapa pana mairushwaya vanopomerwa mhosva yeugororo hwekuondonga nyika vachitora goridhe zvisiri pamutemo vachinzisa kunze kwenyika chero sankisheni ravanochema navo vezanupf harisviki ipapo muzvipatara hamuna kana mushonga hamuna mishonga yekuti tirapiwe maticha haasi kuwana mari manesi zvinhu zvese zvakamira manyamamire nerongo asi ivo vari kuba goridhe ngavachiswa ngetani dziya tione kuenzwanisa kwazvo taiona dzaishandiswa pane vairatidzira vachiratidza kutsutsumwa nenyaya yeuori ngadzichishanda mbavha dzacho imwe yacho yabatiwa ngadzichishanda tione ngetani dziya
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mutambi wenhabvu Jordan Zemura uyo anotambira Bournemouth muEngland Championship ari kusvika muZimbabwe nemusi wemuvhuro kuzotambira chikwata chemaWarriors Michael Kariati anotipa nyaya inotevera
Jordan uyo akaberekerwa kuEngland asi achibva kwamurehwa muZimbabwe ari kufara nekushedzwa kwaaitwa kuzotambira Zimbabwe kekutanga mumutambo weAfrica Cup of Nations wa2022. Jordan mumwe vatambi makumi maviri nevatatu vadaidzwa nemurayiridzi weZimbabwe Warriors Zdravik Lugorusic kuzotamba mitambo miviri yeAFCON neAlgeria iyo ine mukombe uyu. Studio 7 haina kukwanisa kubata Jordan asi baba vake vaSimon Zemura vanoti nematambiro aari kuita kubunemouth. Jordan anga achitarisira kushevedzwa kuzotambira nyika yake yekutanga. Va zemura vanoti Jordan arufara zvikuru nekupiwa mukana wekumirira nyika zvekuti anonokerwa nemutambo ne Algeria.
Jordan ari kufara zvikuru nekudenzwa vakaita kuti ave achimirira Zimbabwe pamitambo yekuuya African Cup of Nations, achiratidzawo vanhu venyika yake yechizvarwa chake yeZimbabwe kuti mwana ane chido chekuti tive vanhu vane timu inoendawo inetemukurumbira sezvakaita timu dzaivopo dzana Mhoze zvana Chichi dzakatamba kudaro.
Vazemura vanoti veruzhinji vanofarira kutarisira mashiripiti kana kuti nhabvu yepamusoro kubva kuna Jordan sezvo ari kutamba nevatambi vane mbiri kwaari kutamba muEnglish Championship. Jordan anotambira Bournemouth, iyo iri pachinhano chechina kurwira kupinda muEnglish Premier Soccer League, vari pasi peichikwata chiri kutungamira cheReading nemapoints mashanu. Jordan mumwe vatambi vanosanganisira Knowledge Musona, Tinokadewere, Tendai Darikwa, Marvelous Nakamba, Alec Mdimu, Marshall Munetsi, Kama Billiard na Teenage Adebe avo vari kutarisirwa kusimudza mureza weZimbabwe makwikwi e-2022 AFCON. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
America neIndia dzakanyorerana chibvumirano chitsva munyaya dzezvekudyidzana mukudzivirirwa kwenyika mushure mekushanya kwegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaMark Esper. Chibvumirano ichi chinozivikanwa nekuti Basic Exchange and Cooperation Agreement kana kuti BECA. Chinonzi chichapa America neIndia mukana wekudyidzana mumhizha munyaya yesatellite zvichasimbaradza kudzivirirwa kwenyika mbiri idzi. VaPompeo vanoti America neIndia dziri kusimbaradza kudyidzana uku zvichitevera kusagadzikana kukonzerwa nenyika yeChina. Vanoenderera mberi vachiti China haisi nyika inoremekedza utongi hwejekerere kana kuteverawo mutemo sezvo ichimbunyikidza vanhu kuzvikuru munyaya dzekufambiswa kwemashoko zvinova zvinokanganisa zvikuru budiriro mudunhu reIndo-Pacific. VaEspa vanotivo apo nyika dzepasi rose dzakatarisana nechirwere cheCOVID-19 uye kusagadzikana kudyidzana kweAmerica neIndia uku kunobatsira kuunza kugadzikana uye budiriro mudunhu reIndo-Pacific. Vanotivo kwapera makore gumi nemashanu India neAmerica dzanyorerana chibvumirano chekudyidzana uye ukama uhwo huchiri hwakasimba. VaEspa vanoenderera mberi vachiti nyika mbiri idzi dzine muono wakafanana wekukurudzira kudyidzana muIndo-Pacific zvikuru munguva ino apo China iri kuwedzera mabasa ekuda kukonzera kusagadzikana. America inoti iri kutenderana neIndia kuti vashandewo nekudyidzana nemamwe matunhu akaita seIndian Ocean, Southeast Asia nevamwe vari mudunhu reIndo-Pacific. Nyika mbiri idzi dzakaita urongwa hwekudzidzisa mauto avo emumvura akabatana munguva pfupi yapfuura. America neIndia dziri kupananawo zvipangamazano munyaya dzezvechiuto. Ukama hweAmerica neIndia dzinova nyika dzinotungamira panyaya yeutongi hwejekerere wakasimba pasi rose huri pahwaro wakasimba. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica uye maaverengerwa neni Blessing Zulu weStudio 7.
C sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Akakunda musarudzo wemutungamiri weAmerica haasati aziviswa sezvo kuverengwa kwemavhoti kuchiri kuenderera mberi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.